Wafamba zvakanaka musangano wanga uripo pakuti hurumende nevemabhizimusi vanga vachiongorora kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera. Saka vemabhizimusi vanga vachipirawo kuna minista zvinyunyuto zvavanenge vainazvo nezvinetswa zvavari kusangana nazvo. Uyewo mukuru weindustry Honorable Mangare Sundlo nemutevedzeri wavo Honorable Raj Modi vachipirawo kubhizimusi zvinyunyuto zvavangangodai vainazvo, asi chinangwa donzvo ranga riri rekuti hurumende nevemabhizimusi vashandire pamwe chete kugadzirisa nhau dzemitengo yezvinhu zvakasiyana siyana, kunyanyanyanya izvo zvinodyiwa mudzimba zuva rega rega, yatinoti mabasic commodities.
Zvii zvamanga muchitaurawo imi sevanhu vanotengesa zvinhu izvi kuti zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti mitengo iderere?
Chinoda chimwe chechimwe chataurika nevatauri vakasiyana siyana kusanganisirawo nesu inhau yokuti pari zvino pane zvinhu zvakati zvinoda kuti zvibatwe. Kunyanyanyanya takatarisana nebhajeti ichange ichiparurwa nemukuru wezveupfumi hwenyika vamuturi Honorable Muturi Ncube mumazuva mashomanana ari kuteera. Saka ndingati donzvo ranga riripo pakuona kuti zvii zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa panguva diki diki inei, uyewo tichinangana nekugadzirwa kwezvinhu kuti zviri kuita kuti mitengo isimuke. Zvimwe zvacho ndezvekushomeka kwemari yekunze, mari yeforeign currency, uyewo kuti vemabhizimusiwo vangaita sei kukurudzira kurimwa kwezvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nana soya beans negorosi, kuitira kuti vanogadzira mafuta nevanogadzira furao nezvimwe zvakadaro makore mashoma anotevera tisarambe senyika tichinotenga zvinhu zviri kunze kwenyika, nekuti tine minda uyewo tine varimi vakawanda. Chavari kungoda ndechekuti vanga vachiwana batsiro yekuti vanga vachirima zvakakwana zvinozoita kuti zvirimwa izvozvo zviwanikwe munyika.
Ko, panyaya yemabond notes maRTGS apa nedhora rekuAmerica hapana kumukawo here mutauro?
Tikatarisana nyaya yemabond notes inyaya inogona kungokurukurwa zvayo, asi mukatarisa kuti muekonomi yedu mabond notes anovavarira kusvika 500 million, asi nekuzotariswa kwakaitwa yatingati rebasing yakaitwa nemukuru wezveupfumi vamutuli mumwe, ikonomi yedu iri pa25 billion GDP. Saka mukatarisa mabond notes iwayo mashomanene wayo haanganzishwa, ndo hamba akonzeresa kuti mitengo inyanye kusagadzikana. Asi nhau iripo ndeyekuti mune plus or minus 9.6 billion muekonomi iyo yakauya kubudikidza nekugadzirwa kwemari kwanga kuchiitika muekonomi. Saka ndo yatingati isusu hatingataure zvemabond notes tisina urongwa hwakazara hwekubata nhau yemari yemumhepo, electronic money 9.6 billion iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwawo kuti zimura iri kuti vari kutengesa zvinhu nemari yekuAmerica vanofanira kubhadhara mutero nemariwo yekuAmerica. Muri kuonawo sei danho iri?
Hurumende inofanira kutaura nedonzvo rimwe chete. Zimura haingangoparuri mutemo iwoyo. Zvazvinenge zvakutongoreva ndezvekuti vakutongobvumidza kuti munhu wese anga achitongotengesa zvinhu nemari yekunze, mari yemayusa. Saka izvozvo zvinoremere vatengi. Saka tiri kuti isusu imwe nyaya yataurwa tapira kuna minista kuti vagozonopirawo mberi vaonotaurawo naminista Muturi Ncube kuti danho iroro rakatorwa nezimura tiziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yapozisheni yegavhumendi here.